Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutsana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Vati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza. Munoti
Koemi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha muningozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya atipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepanext dok chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatidi kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge achirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vanelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondora pera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu reMasvingo uye nhasi vanga vari muMasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navangari Vhume.
Chekutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara chido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munemato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita ePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsokutifadza kana kutiitire zvakanaka, ndingati kushurudzika nekutambura kuri kuita vanhu vaZimbabwe, zvikuru sei kudunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzira kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tiroda kuenda iko zvino kuChirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngaruvume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Hwande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonaland West, ZEKI yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEKI inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwara anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEKI inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEKI iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejista zvinodiwa ndezvipi. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Danya yetenda wei is very very yakashata zvikuru, especially kuno kumashwest, because ukatarisa mastatistics abuda kubva tichanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti ivo because mashwest yakazara nemapurazi, saka matenda wei maalliance, and yet maalliance arifanira kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu reMashonaland West ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho reZanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
The main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging my election. Not one hour to register kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1, but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit, and they are being registered kuti vange vachivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma tafadzwa.
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. Zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishopu yeimwe femiri. zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu, vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara, vana Munangagwai vava vatinorwa nhasi, vana mai Mudhuwe vose vanga vari pwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino, vose vakasiya unyuti hwavo, vakasiya umhandara neujaya hwavo hwatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika ine kuzvitonga kuzere, tikazviativa izvozvo muna 1981 vakavane kupembera. Asi chinotirwadza ndechekuti 37 years, makore makumi matatu nemanomwe tawana kuzvitonga kuzere, taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri. Zvoita sokunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava, vachiiswa mumajeri, vamwe vachijambiswa mabhodha, vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe, zvinova zvaazvisina kutarisiwa. Vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa, vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai, kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanhu vasapota vana Jonathan Moyo.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga, zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere, mumusangano wezanupf mapinda umbimbi ndoga. Zvinotirwadza, ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai Mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo, maita dambudziko, mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane, vamboisa madiferensisi avo padivi, asi vachenjere zvekuti madiferensisi avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe. Nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechibhedhare revanhu vakavhotera vamugabe, ivo voti ini ndini ndaane mapatakii okudzinga vanhu musangano, kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu, muchiona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi, iwe unoti haana kuba, asi hausi mutongi wedare rinovavatoti justice system, hausi gweta rake, uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende. Zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumaweri.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma, ndo vanyorisa kuvhota, vakawanda havasi kuenda.
Ndavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize, kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media, odirivate attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements aanonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndo pakaperera sarungano, votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve, asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, nditenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma Tafadzwa Mugwadi, avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes, rinoshanda kutongogara refugee camp, uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada, avo vanoshanda ne Terre des Hommes, vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp, kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo, kwete kungomirira rubatsiro, vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa, nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro, tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro, zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri, sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi, zvinoshandiswa kakawanda, pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana, amai Ekenia Chifamba, vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera, pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva, nekuda kwekuti pavanosangana nenguva iya havakwanise kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki, chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo hwatiri kuita neUS Embassy ndehwekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka, anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro, vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiriri wechibuyu Nozuyo Arts and Culture, rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North, vaBrian Tembo, vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje, iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi, vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo garden ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Mutsama Chimbidzofa, vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana, rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa, achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira. Nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari tonotenga matextbook, takavabhadharira school fees, hatina solution yatinenge taprovider. But itaketa income generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno ndipa simba.
Jesu simba rangu.
Kuchingamidza nehama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero. Uri musi wesvondo kudai. Ari kukugamuchirai muchirongwa Dipraxides Jeremiah. Tinokugamuchirai mufundisi.
Ndonzi mufundisi. Happy more mundoringisa. Kozvino ndiri kushumira ndiri kuPorter's House kuFrisco. But ndinobatsira worship yeku United Methodist again sabva kuPorter's House. Yeku Richardson kuDallas, Texas.
Makauya rini kuno kuAmerica?
Ndakauya muna 2003. Ndakauya ndisiri mfundi. Asi varaindishevedza zvakanditorera nguva yakati mukuti. Chiramba semunhu akakura achiona zvinhu zvakawanda zvaiitika uye kushupika nokutambura kwaiitika kuvashumiri vaJehovha. Sanganda ndiri munhu aitya kupinda mukushumira Jehovha. Asi ndakarohwa neshama yaMwari sezvakaita Jona. Ndikapedzisira ndisina chinhu nenyaya yekuti ndanga ndiri munhu aitiza kushumira Mwari. Nyangwe zvazvo ndanga ndiri muno muAmerica. Pandakauya muno mudzianandiri anga ane upenyu hwangu hwakanaka chaizvo. Asi kana Mwari achinge akudana hapana zvaunokwanisa kuita. Ndakamboedza kuramba saJona anoramba tumwa kuenda kuNinive sezvakaramba. Asi uno ndiri pano ndinoshumira Mwari.
Muri kuona paine shanduko kubva pamakazodavira kuti nditumei tenzi
hongu shoko Mwari rinoti chimwe nechimwe china mubayiro wacho. Tisi tuatidisi zvinhu zvatinodyara zvine mubayiro. Even zvinhu zvakaitika kare izvozvo zvinotora nguva zvidzimike. Zvimwe zvacho munamato wangu iko zvino ndewokuti pane makore andakatambisa chiramba tumwa naishamu yacho zvisatapukire kune vana vangu kana kune hama dzangu dzakanditenderedza. Ndinofunga kuti dai kuri kunzi ndanga ndakabvuma kare zvimwe zvinhu zvandakarasikirwa nazvo kana watomboti utano wandakarasikirwa nawo. Ndakaita maoperation anokwana matatu emusana nenyaya yekuti ndanga ndiri munhu airamba kuenda muministry. And then zvinhu zvaida mari izvozvo. But mari iyoyo handifungi kuti inodzoka. But kana Mwari zvavo akazenge vada pamberi apo ndofunga kuti ichadzoka.
Nguva dzedu ndodzisa chitibvumire kuti tienderere mberi. Asi chandingakumbira mufundisi ndechekuti motipa shoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoona kuti ndikusimbisei kune umwe naumwe ndechekuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwedu. Umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasikirwa akakandwa mugomba nevanin'ina vake. Asi changa chiripo ndechekuti zvakaita kunge zvanga zvapera. Asi pakupedzisira ndechekuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa. Saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho. Vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vagozorasikirwa netariro, vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti vakadzika sei. Hazvinei usiku hwavasangana nawo hwakasviba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwavasangana nawo hwanyikwa munyama yako hwakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura Israeri. Unenge wava the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanin'ina vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni. Asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiye unin'ina wangu watakanga tarasa. Asi nhasi uno ndiye prime minister of Egypt. Nhasi uno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vamenge varipo kana vasipo. Davhidhi aroti munonigadzirira kafuro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi varipo mari vane chinangwa neupenyu hwako izvokaiwe kunyange ukafamba padima kunyange nepamupato wemvuro yerufu chirwere nemudonzo wavo zvinokunyarasa mari ngavakusimbise mari ngavakupe simba idzva mari ngavakusimbise pese pavanofamba iye vakuitire zvakanaka muzita rajesu amen.
Tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita namufundisi kundoringisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga.